Masikata kanaka vatereri, tunosangana zvakare masikata anhasi uri musi wechishanu zvita 15, 2017. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wechimbi-chimbi webato riri kutonga rezano PF uri pakati izvozvi muHarare, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitarisirwa kudomwa zviri pamutemo semutungamiri webato iri pamwe nekuti ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya. VaMnangagwa votarisirwawo kudoma munhukadzi semumwe vatevedzeri vemutungamiri webato pamusangano wekongresi yechimbi-chimbi uri kuitwa muHarare mushure mekunge ivo vatorawo mhiko yekutungamira bato. Chikwata chenhabvu cheDynamos chinopa mvumo kumurayiridzi wacho Lloyd Mutasa yekutenga vatambi vaanoda mugadziriro yake yemwaka wegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimbi-chimbi wekongresi webato riri kutonga rezano PF uri pakati izvozvi muHarare, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitarisirwa kudomwa zviri pamutemo semutungamiri webato iri pamwe nekuti ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya, musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga vaMnangagwa nemudzimai wavo vachisima muti paRobert Mugabe Square apo parikuitirwa musangano uyu. Sachigaro wevakarwa hunde yerusununguko vaChristopher Mutangwa vanozvi zvinofadza kuti musangano uyu unoitika apo Zimbabwe yakasununguka kubva kuutongo hweudzvanyiriri hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMutangwa vanoti vari kufadzwa chose nemufaro une vanhu vari kupinda muCongress.
Aiwa, tiri kufara zvachose, vanhu vari pano vari kunakirwa zvikuru nezvira kuti vakangosununguka kuti nyika yedu yasvika pane chimwe chidanho.
Nhengo yedare reparamende zvakare vakarwa hondo yerusununguko vaJoseph Chinotimba vanoti Congress iri kufamba zvakanaka, asi havasi kufara nenyaya yekuti vemupato vanopikisa vari kuramba vachikurudzira kuti nyika irambe yakateverwa zvirango zveupfumi.
To tell you the truth, Zimbabwe tiri kukanganisa somewhere. Isu vanachinotiba, we are not corrupt people. Ma corruption people like wanabiti vanoti ni kanayadai vanenda kunana America vanosvika vakutaiwa dzorerai zvinhu zviya zvatakambokumbira. It's very very dangerous.
VaChinotimba vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchabuda nechisungo chinoomesera vanoita zveuori.
Munhu wese anoitwa kurapusheni ngaabatwe, munhu akaba mari ngaabatwe, mabasa ngaaoneke.
Musangano wanhasi wakange wakarongwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasati vadzingwa basa nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya zviri kuitika kuCongress yeZanu PF, vaMnangagwa kana vadomwa zviri pamutemo vari kutarisirwawo kudomawo munhukadzi vanove amai Opa Muchingurika Shiri semumwe vatevedzeri wavo mubato. Izvo zvinotevera chikumbiro chakabva kuboka remadzimai eZanu PF chekuti vanotarisirawo kuti mumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika ave munhukadzi sezvakanga zvakaita muna 2014. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, tabata mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari pamuzinda weZanu PF pari kuitirwa musangano. Tinokutambira nemufaro, Thomas Chiripasi.
Tinotenda Jonga. Zviri kuitika kuno ndezvekuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachangobva kupedza kutura mashoko avo ekuvhura musangano wechimbi-chimbi weCongress yeZanu PF zvichitevera kusvika kwakaita vaMugabe basa. Vachitura mashoko avo, vaMnangagwa vatenda zvikuru mukuru wemauto chitaro Constantino Chiwenga nebasa guru ravakaita zvakazopedzisira zvaita kuti vaMugabe vasiye basa, uye vatendawo vaimbova varwiri muhondo yerusununguko vanop vanofanira kucherechedzwa zvakasimba uye vane basa guru rekuita kuitira kuti musangano wavo urambe wakasimba uye Zimbabwe irambe ichienderera mberi. Vamunangagwa vasorawo zvakare chikwata cheGeneration 40 changa chitungamirirwa namai Grace Mugabe nevamwe vanosanganisira vakazokuwerena naJonathan Moyo. Vashi vanhu ava vanga vakuzosera zvakarwirwa neveruzhinji kumashure kuburikidza nezvavanga vachiita zvanga zviita kuti mumusangano weZANU PF uite kunge wapindwa napongwe. Vatoriwo mukana uyu zvakare kuzivisa kuti tsarudzo chaitwa munguva yadzanga dzichingofanira kunge dzichiitwa uye tsarudzo idzi dzinofanira kunge dzichiitwa zviri pachena. Vataurawo zvakare kuti vachazama kugona napo kuti vasanyanyotungamidza nyaya dzezvematongerwo enyika mberi vakatisiya nyaya dzekusimudzirwa upfumi hwenyika. Vachitiwo zvakare zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika.
Ko panyaya yekutarisa remangwana renyika vane zvavataura here zviri kurongwa nebato zvavari kutarisira kubato?
Vamunangagwa vaivo vari kuronga zvinhu zvakakomba zvokuti munhu wese anofanira kunge achibatana nevamwe mumusangano wavo pamwe nehurumende kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire. Vataurawo zvakare kuti vachange vachibatana nevamwe vanhu vari vari pasi rose bazwe isimukire. Havana kuisa sezvaiwanzoita vamugabe makore ose kuti pose pavanoita musangano yakadai vanosoropodza mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navatsvangirai. Chinova chinhu changa chichirwisa nevanhu vanga vari pano pamusangano. Vatakatitaurawonawo zvakare vaa vachiti amai opa muchinguri kashiri vanogona kutyawo mumwe wevateredzero vamunangagwa asi pari zvino havasati vadomwa zviri pamutemo. Asi vava vanhu vari pakongresi pano vari kuti ivo amai muchinguri ndiye ndoumwe wevanhu vangangove mutevedzero wemutungamiriri wenyika. Pakatariswawo nyaya yekuti madzimai ari kukurudzira kuti kuve nemunhu achange aviri mumwe wevateredzeri wemutungamiriri wenyika.
Ko ndianiwo ari kutarisirwa kuti angadomwawo kuve mumwe wevateedzeri wemutungamiri webato kuvanhurume?
Pane mazita akati wandei vamwe vevari kutaurwa ndizvavadhumiso dhavengwa vanove vari kutungamirira bato rezvako pari zvino. Asi vamwe vari pamusangano uno vanga vachiti zvinokura kunetsa kuti vadhavengwa vadomwe semutevedzeri wemutungamiriri wenyika sezvo vakabuda muZANU PF vave nebato ravo. Kozotiwo mumwe ari kutaurwawo nezvake kunzi angangodomwa ndivatimbo muhazi pamwe chete navaobet mbofu vanova ivo vakafanira kubata matomo pari zvino emunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU PF.
Ko vamwe vanombotaurawo zita ravachivenga tiri kumbonzwawo richipinzwawo zvakare mudariro, pane vari kumbotaurawo nezvazvo here?
Vamwe vambenge vachiti ivo hazviite kuti vachiwenga vange ivo vachadomwa kuve mutevedzeri wemutungamiriri wenyika pari pamusana pekuti zvinozoonekwa sekunge masoja ndiwo ave kutonga. Asi vamwevo vanga vachiti nebasa guru rakabatwa navachivenga zvinokodzerawo zvakare kuti vamunangagwa vavadome kuvaita mutevedzeri wavo. Vamwewo zvakare vanga vachitaurawo kuti vasimon kayamoyo vanove mutauriri weZANU PF pari zvino ndeumwewo wevanhu vanokodzera takatarisa vakuru vanga vari kubato rezvapo pavakabatana muna 1987 vachitomwo anokodzera mutevedzeri wemutungamiriri wenyika.
Ko pane vainyarikani kana vakakokwa kubva kunze kwenyika ndevapiwa ungataurawo vapinda mumusangano?
Pane mapato akati wandei atumira nhume dzavo anosanganisira bato reswapo rekunamibia vakatumira theANC variko zvakare kune vekucommunity party yekuchina. Minangoti mapato akapinda munyaya dzezvehondo mazhinji muno mudunhu riri kuchamhembe kweAfrica ari pano pamusangano wekongress achitsigirana neZANU PF achionawo zviri kuitika nehurumende itsva yava kutungamirirwa navamunangagwa kuti ichange ichifambisawo basa sei. Tikatarisawo zvakare ndichaona kuti pane vemabhizimusi zvikuru sei vekuchina vazere pano pamutangano uno vanga vachitaura nevamwe vakuru vakuru muhurumende
aiwa
zviva zvanga zvitaurwa pakati pezvikwata
zviri tinotenda zvikuru Thomas Tripasi mutoro wedu nhau Thomas Tripasi ari parunare kuri kuitwa musangano wezano PF muHarare zvichakadaro vemabhizimusi vari kupindawo Congress yezano PF iyi vanoti vari kutarisira kusimudzirwa kwezvemabhizimusi nehurumende yezano PF ichitungamirwa navamunangagwa Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera
Momo wana muzvina bhizimusi vapinda muExtraordinary Congress yezanupf ndiva Goodwills Masimirembwa. Vamasimirembwa vanoti vane chivimbo chekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachaenderera mberi nekurwisa uori pamwe nekusimudzira vemabhizimusi.
President vakataura kuti havadi corruption, vanoda kuti vanhu vawane mari dzavo mumabhengi, vanoda kuti economy isimukire mabasa avepo, vanoda kuti nyika ino upfumi huvandudzwe. Zvakatotanga munoona chiya chinonzi rate yeforex iya. Musi iwoyo chakabva chadonha kubva kwachanga chasvika kuma 800 dzakaenda pa30 ivo vanoita basa rokutengesa mari ava. Saka muri kuona kuti zvinhu zviri kunaka iko zvino machina akaunza $220 million African bank $1.5 billion saka zvichasimba zvichingotapira saizvozvo zvichienda mberi
Mumwe muzvina bhizimusi vari nhengo yeparamende yedangamvura Chikanga vaEsau Mupfumi vatiwo vane chivimbo chekuti gungano rezanupf iri richaunza kugadzikana kunhengo dzezanupf vamupfumi vati vanoda kuti hurumende iratidze vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vasununguka kuchiuya munyika
tiri kutaura kuti congress yedu ichabuda nenyaya yakatarisa mabhizinesi tichitarisa international community kuti ichauya kuita invest muZimbabwe tichidzokera upfumi huri patentiri semaZimbabwens
nhengo yezimbabwe anti-corruption commission vagoodson nguni vati hurumende yavamunangagwa yakavapa masimba ekurwisa uori izvo zvavanoti vaikundikana kuzadzikisa pahurumende yavamugabe
zveuori zvese zvaakupera ndokupa vanhu vemabhizinesi vakaba mari vakaendesa kunze kwenyika vakapuwa mamwedzi mitatu kudzosai mari dzacho zvinoita kuti basa redu rireruke zvinoita kuti vanhu vave netarisiro yekuti zvinhu zvaakuchinja munyika bo tairambidzwa kusunga maminista uyu purezidendi akatiti aiwa anenge akapara mhosva ngaasungwe saka zvakataurwa nemuri mukuru wenyika zvinotatagidza kuti zvinhu zvachinja ende vanhu vese vanofanira kuti vafare nenyaya yekuti uori hwese hwaakupedzwa
gungano rezanupf riri kutarisira kugadza vatevedzeri vemutungamiriri wenyika kuti vachifambisa basa rehurumende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Mumwe vari kumirira mubatanidzwa weMDC Alliance vari kushanya muno muAmerica vatenda ibiti vakataura zvakanyanya pamusoro pezveupfumi nekuumbwa zvakanaka kweupfumi wenyika muZimbabwe. Izvi vakazvitaura pamusangano wakakokerwa neZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZEDNA nezuro muno muguta reWashington DC. Ngatinzwei hurukuro yavakapa kuna Evans Zininga weStudio 7.
Ndanyanyo taura nenyaya dzezveupfumi kuti upfumi uyu tingahubate sei ende ndataura kuti chekutanga ngatigadzirisei nyaya dzekunyunyutisana dzekutsamwisana dzekurwisana politi dzedu dzine humbimbindoga politi dzedu dziri exclusionary so ndataura ini kuti tisatataura nezveupfumi ngatigadzirisei politi dzedu dzakashata so assuming tagadzisana politi dzedu taenda kusarudzo vanhu vasarudza hurumende yavanoda ngatisigadzisai nyaya yeupfumi so chekutanga chii chakakosha paupfumi inyaya yekuti mabhuku ehurumende abhalansi nekuti chirwere chaitika kuZimbabwe ndechekuti vanhu vanodya mari kunge mushongo wemusana vanhu vanodya mari zvisina tarisiro kuti mari yacho iri kubva kupi saka tekeda kuti nyaya dzemari dzibatwe mushe nehygiene tikawana 10 cents tinospenda 10 cents zvandai mbotaura paine chirungu kuti we eat what we kill.
Right.
Let's go back kunyaya yekubalansa mabhuku todzosa inonzi pachirungu macroeconomic stability handizoti pachishona inonzi chii bat zvakakosha kuti tidzoke nyaya yemacroeconomic stability. Chechipiri ngatikudzei economy. Economy ngaikwire vana vawane mabasa and kwatiri ku MVC Alliance tinopropose kukwidza economy at the rate of 7% pagore. Patanga tiri mu government of national unity taka achieve growth rate ye 7.5% pagore and muchiri kuyeuka mukoma kuti mugore ra 2011 takatoita rich growth rate ye 11.9% which was the highest in the world. So tirokwasa kuzviita and tikakwasa kugrowa economy at the rate of 7% per annum zvinoreva kuti muchinguva shomanene yakafanana ne 12 years teke tatone $100 billion economy muAfrica teta number 3 musapusare neAfrica teta number 3 kumashure kweSouth Africa neAngola. Chechitatu vanhu ngavawane mabasa vana mabasa so nyaya dzemabasa dzakakosha, nyaya dzemastructural reforms dzakakosha, nyaya dzekukwira zvinhu nyaya dzekusota nyaya yezvikwereti sovereign debt yeZimbabwe yakakosha. Nyaya dzakakosha inyaya dzezvakare dzekutivake mugwagwa, tivake madhemu dzinonzi pachirungu gross capital formation.
Avanga vari mumwe vatungamiri vari mubatanidzwa MDC Alliance vatendai biti vanotungamira bato rePDP vari muWashington DC.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Vamwe vanofamba nedzimotokari vanoti vari kushungurudzwa nemasoja pamaroad block vachiyambirwa mavhotero avanofanirwa kuita gore rinouya. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vafambi ava vanoti vari kunyanya kushungurudzwa paroad block iri patoget iri pedyo nekamba yemasoja yeingom mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Vafambi vanoti vakamiswa vanobvunzwa zvitupa, kana vaburitsa zvitupa vanobvunzwa kuti vachavhota here, voyambirwa kuti vavhote zvakanaka nekuti vakatadza kuvhota kana kurovera bhora musango masoja akagadzirira kuzopindira sezvavakaita pakadzingwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Masoja aya anonzi haataure kuti kutadza kana kugona kuvhota ndekupi kwacho, asi fungidziro ndeyekuti kusavhotera mutungamiri webato reZANU-PF kutadza kuvhota. Kurovera bhora musango mutauro wakapiwa chiitiko chekusavhotera vaimbo vemutungamiri wenyika vaMugabe apo vakakundwa nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai musarudzo dzemuna 2008. Amai Margaret Chatikobo mumwe wevanhu vakayambirwa nemasoja paroad block nezuro.
Tasvika patoget kombi ndobva yamiswa kuti kubva kuHarare. Buritsa zvitupa, ndobva taburitsa zvitupa. Anga ari kunze kwekombi, achiona chitupa nepama window. Ini nanaka gara ku back seat. Burisa chitupa ambuya ndovada burisa chitupa. Ndovati nyami mchembere munotora nacho chitupa. Ndikati kansaka munotovhota kandika ichiendovhota kondinotyike kuvhota. Tichikanzi as long as musingazorovera bora musango. Bose mukangorovera bora musango tinodzokera futi ku demonstrator murod.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wechidiki vaken dzakafa avanoti mutauro wemasoja wekuti musarovere bora musango uneka kuchikidzira mukati izvo zvinoita kuti sarudzo dzegore rinouya dzisave dzakajeka.
Inda itobva kuHarare ndanditori nemotikari yangu zvetsa tisvika patogeti ndakamiswa vhati mukuru mune chitupa here ndabudisa chitupa changu ndabudisa chitupa changu pane mumwe aitendiri kuone kusiye kwangandiri kuwindo avo vachitarisawo aindifoma nezvavaita samota futi mumwe achitaura neni then mumwe wacho abva azongoti no ihope mukuru muruze kuti muri kuvhota and hamurovere bora kusiriko.
Amai chatikobo vanoti zvave kuita masoja mucherechedzo wekuti zvina hazvina kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndoshamisikana zvo ndikati saka ningirikiri exercise iyi haisati yanyatsopera ndozvandakangofunga kuzi masoja acho mukambashaya murodhi muzombaona mumwe musi munodarika musingabvunzi zvitupa muzoona mumwe musi munodarika monzi zvitupa zvitupa vachingotaura zvavanenge vachitaura saka munotozoona kuti exercise yachona saka haisati yapera hatisikunzwisisa kuti chichikuitika.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vakafarira masoja nekuyamura kuti vamugabe vabve pachigaro nhasi vazhinji vave kuchema nekutorerwa kodzero dzavo nemasoja mamwe chete. Masoja anonzi vari kuitira vanhu vanowana vasina zvitupa pamaroadblocks utsinye hwekuumburuka pasi pane mvura nekuti vasiyiwe nedzimotokari dzavanenge vakakwira. Sangano rinoona nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti rinoshungurudzika zvikuru nekutyorwa kwekodzero nemasoja munyika. Mugwaro ravakaburitsa nezuro ZPP inoti mirizhonga yakaitwa nemasoja mwedzi wambudzi chete inosvika zvikamu makumi maviri neshanu yemirizhonga yakaitwa mwedzi wose. ZPP inoti paramende inofanirwa kuumba bazi rinoongorora mirizhonga iri kuitwa nemasoja sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini apa Chigoriwa.
Sangano remagweta akaremara Lawyers with Disabilities Zimbabwe rinoti rinofara chose nedanho rakatorwa nemuchuchisi mukuru wehurumende kana kuti Prosecutor General Varei Gova rekupa mvumo kunhengo yaro vameshuli Ndlovu yekuti vamire mudare semuchuchisi izvo vairambidzwa kuita kwemakore akawanda. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vandlovu avakawana basa semuchuchusi kumakore kuma 2005 vairambidzwa kumira mudare semuchuchusi vachinzi semunhu asingaone vaigona kutadza kuona zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitwa nevanhu vanenge vachipa uchapupu mudare. Vandlovu vaiita basa ravo reuchuchusi muset down office umo munoongororwa kuti nyaya dzinokodzera here kupinda mudare pamwe nekuronga kuti dzopinda mudare ripi. Izvi hazvina kufadza Vandlovu avo vakaenda kudare Labour Court iro rakavapa mutongo wekuti vaifanira kupindawo mudare sevamwe vachuchusi. Asi zvisinei nemutongo uyu vaive muchuchusi mukuru vaJohannes Tomana vakaramba kutambira mutongo uyu. Izvi zvakazoita kuti Vandlovu vatsvage rutsigiro rweZimbabwe Human Rights Commission nemamwe masangano. Munyori mukuru wesangano reLawyers with Disabilities Zimbabwe vaAbraham Mateta vaudza Studio 7 kuti nyaya yavandlovu yaivarwadza zvikuru.
Saka tinoona kuti idambudziko rekuti kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti kusaona kunogona kutadzisa munhu kuita basa rakaita seuchuchisi. Asi isu tinonyatsozviziva kuti tine magweta pasi rose mamwe akaita zvinorova vakanga vasingaoni. Saka nyaya yavameshuli Ndlovu yanga iri nyaya yanga ichitirwadza zvikuru.
Vaenderera mberi vachiti vanotenda muchuchisi mukuru mutsvava reigova avo vakaongororwa nyaya yavandlovu pavakangopinda basa ndokuvapa mvumo yekuti vaite basa ravo sezvinongoita vamwe vachuchusi. Vandlovu vakapiwa mvumo iyi mwedzi wapfuura. Vamateta vanoti sangano ravo rinofara chose nedanho rakatorwa navagova.
Danho ratorwa navagova rinotifadza zvikuru semagweta anomirira vanhu vakaremara, nekuti zvinotipa tariro yekuti tichaonawo vanhu vakaremara vakati wandei vachipinda munzvimbo dzakaita seidzodzo.
Vandlovu vauza Studio 7 kuti vakafara chose pavakawana tsamba kubva kuna vagova yekuvapa mvumo yekuita basa ravo mumatare, uye vati vakatotanga kumira mumatare kunyange hazvo vasati vave nemichina yavanoda kuti vaite basa ravo zvakanaka. Vandlovu vanotsanangura kuti vakatonyorera kuvakuru vavo vebasa vachivaudza zvavanoda kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka.
Aiwa, vachiri kuzotenga, tanga tichiri kunyora matsamba achona ekukumbira mabraille machines pamwe chete nelaptop yekubatsira kuverenga mabhuku emutemo. Saka izvozvo vachiri kugadzirisa zvisati zva.
Vamateta vakurudzira nhengo dzesangano ravo pamwe nevamwe vakaremara kuti vashande nesimba vachiti zvakaitwa navagova zvinoratidza kuti zvinhu zviri kushanduka. Vamateta vati vakatambirawo kudomwa kwava Joshua Malenga sachipangamazano kumutungamiriri wenyika munyaya dzevakaremara, vachiti iri idanho rakanaka chose rinogona kugadzirisa matambudziko avanosangana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tinotenda Godwin nenyaya watipa inoshingisa. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro inokupai zviri kuitika muZimbabwe. Batinotepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kambo Mailili kachibva kuna Ja Praiser, muimbi ane mukurumbira pari zvino munyika achibva pauzumba apo. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi, musangano wechimbi chimbi webato riri kutonga reZANU PF uri kuitwa muHarare, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitarisirwa kudomwa zviri pamutemo kuti vange vachitungamira bato iri pamwe nekuti ndo vachamirira bato musarudzo dzegore rinouya. VaMnangagwa kana vachinge vadomwa semutungamiri webato vari kutarisirwawo kudoma munokadzi semumwe watevedzeri vemutungamiri webato pamusangano uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana manhera anhasi nenguva dza7pm apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voashona.com. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Gibbs Dube.